Manerakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 7/2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mari yeZig yoramba ichishaya simba, zvopa kuti hurumende itsvage matanho ekuidzikamisa. Vamwe varimi vokumbira mabhanga kuti avakanganwire zvikwereti, sezvo pasina chavakakohwa mwaka wapera. Hurumende inoti yapedza kuzeya bhiri idzva rakanangana nekwainoti kudzosera chiremera muvarairidzi kana kuti Teaching Professional Council Bill. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyika yeZimbabwe Gold kana kuti Zig yatanga kushaya simba zvakanyanya hurumende ichitendawo kuti zvina zvina kumira zvakanaka nekudaro yave kuda kutora matano kugadzirisa dambudziko iri kochi chaizvo chingaitwa kudzikamisa mari yeZig mutori wedu wenau Costa Ngomo anotipa nyaya inotevera
Vaimbove gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatenda ibiti vati chinhu chekutanga chinofanira kuitwa kudzikamisa mari yeZig kuisa hurumende inodiwa nevanhu yavanenge vane chivimbo nayo vabiti vapasemuenzaniso pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013 pavanoti pakave nekudzikama munyaya dzezveupfumi
so chekutanga ndechekuti kana uchida kuti upe mushonga unorapa Ziki, visa hurumende uise hurumende inodiwa nevanhu goriri yavatsvangirai vacheripo government of national unity takabata basa tikasenza nemari economic stabilizer inflation stabilizer nekuti vanhu vaivimba nehurumende iyoyo yokunyanyanya navatsvangirai
nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari gurukota rinoona nezvemari mubato rinopikisa removement for democratic change kana kuti MDC vatapiwa mashakada vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekuti mari yeZig ikwanise kutenga zvinhu zvese kusanganisira mafuta edzimotikari nezvimwe zviri kubhadharwa nemari yekuAmerica chete pari zvino.
Nyika inoda kunge ine mari yayo iri strong inoshanda kutenga zvose. Saka kuti mari yedu itekeshere munyika. Ngatite kuti itenge zvese zvinotengeswa munyika kusanganisa nefuel chese zvacho ngachibhadharwe nemari yedu iyoyo ndokuti tipromote our own national currency
imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vapersistence gwanyanya vanoti kuti mari yemunyika idzikame inoda kutsigirwa zvakanyanya nemari yekunze uyewo negoridhe rakawanda Vagwanyanya vatsinhirawo zvataurwa navamashakada vachiti vari kutarisira kuti mitero mune ramangwana ibhadharwe nemaZigi.
Ava tinoshandisa hurongwa hwekuti mari yedu yeZigi nekuti yakatsigirwa nemari yekunze kwenyika neupfumi hwegoridhe inofanira kunge ichizotsigirwa painenge yakuita sekuti yakunoshayiwa simba yotsigirwa neizvozvo. Kune mitero yakakura inofanira kubhadharwa nemari yeZigi. Saka maZigi iwo arimo munyika tinotarisa kuti achaenda kunobhadhara mazhinji acho mitero pozova nedzikamo.
vachitaurawo nemusi wechitatu kumarinda anoradzikwa magamba eHeroes Acre. Pakuradzikwa kwegamba renyika vaShadrack Ndavambi, vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga, vakati hurumende iri kutora matano kudzikamisa dhora remunyika.
Let me assure you that government is working to promote the wider use of our local currency.
Regai ndikuudzei kuti hurumende iri kushanda nesimba kutsigira kushandiswa kwemari yedu yemuno kwakanyanya, uye iri kuisa matanho ekubvisa zvinovhiringidza kushandiswa kwakanaka kwemari yedu.
Mari yezigi yakaparurwa muna kubvumbi gore rino nagavhuna wereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mushayavanhu. Mari iyi payakaparurwa ichitsigirwa negoridhe uye nemari yekunze, yaitengawo zviri pamutemo mari yekunze, kusanganisirawo dhora rekuAmerica iro raienzaniswa nezigi 1350. Asi mushure memwedzi mishanu mari yezigi yave kupera simba, kunyanya pamusika mutema, apo dhora rimwe chete rekuAmerica riri kutengeswa nemazigi anodarika makumi maviri nemana kana kuti 24. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti zigi rave kumawere. Muzvinafundo Mugano vanoti chimwe chiri kupa kuti vanhu vaende pamusika mutema zvikuru vemakambani kushaya mari yekutenga zvinhu kunze kwenyika kumabhanga. Vagwanyanya vanoti kubva zvaparurwa mari yezig, RBZ yakwanisa kupa mabhanga mari inosvika zana remadhora nemakumi mapfumbamwe kana kuti 190 million kumabhanga. Asi vanomirira makambani vakaita seZNCC neCZI vanoti vari kukundikana kuwana mari yavari kuda. Hurumende yakambosunga vanhu vanopfuura zana ichivapomera mhosva yekutengesa mari zviri kunze kwemutemo. Vanhu vakasungwa ava vaisanganisirawo vaNevhile Mutsvangwa, vanova mwana wemutauriri webato reZANU PF vaChristopher Mutsvangwa. Zimbabwe ine nhoroondo yekubudisa mari itsva asi dzichishaya simba mushure menguva pfupi dzaparurwa. Zigi imari yechitanhatu yaparurwa neZimbabwe kubva muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Hurumende inoti yapedza kuzeya bhiri idzva rakanangana nekwarinoti kudzosera chiremera muvarairidzi kana kuti Teaching Professional Council Bill. Dare remakurukota rakatopa ropafadzo kuti paparurwe mutemo uyu. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJenfan Muswere vanoti zvakakosha kuona kuti vanoita basa reurayiridzi havangoite madiro aJorgina. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro.
Bazi reprimary nesecondary education rinonzwa kufara zvikuru nebumbiro reTeaching Professional Council Bill ravapanzvimbo ratakapedza kuzeya muswe muvhuro vhiki rino.
Vandoro, bhiri iri rakanangana nezvipi chaizvo chaizvo?
Bumbiro iri rinenge rakatarisana nekuti risimudzire basa ravarairidzi. Varairidzi vanenge vakukwanisa kunge vachinyatsokuremekedzwa vachinzi uyu ndimurairidzi anonzi teach, zvichireva kuti pane zvakawanda zvinenge zvichitotaurwa kunzi kana tataura kuti uyu nditicha anofanira kunge akaenda kuchikoro akagumira pakati, anofanira kunge aine zvakati nezvakati nezvakati. Ndo zvinotiratidza kuti bumbiro iri rangofanana nezviya zvatinenge tichizoti kana ari dhokotera anenge ari muprofessional council yavo, kana ari engineer ari muprofessional council yavo. Saka zvichemo zvese zvevarairidzi zvinenge zvichiuya kuTeaching Profession Council. Iyo ndo inozozeya kuti chichemo ichi chakakodzerere kuti tichindotaura nehurumende.
Richabatsira murairidzi wanhasi here? Tambonzwa vamwe vachichema vachiti rinenge richavambunyikidzira kodzero.
Tinoona kuti Teaching Profession Council ichange ichabatsira maticha zvakanyanyisa pakuvaremekedza sevarairidzi vanotipa dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vari parunhare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUS, vaObert Masaraure.
Mazuva apfuura tatiri mubishi rekuisa misoro pamwe chete tichigadzira gwaro rekuumbwa kweTeacher Professional Council rinotarisirwa kuve bhiri richapinda muparlamende pachigadzirwa mutemo unoita kuti profession yeteaching inge ichiregulatwa necouncil yevoluntary council yevarairidzi pache zvavo, varairidzi vachiona kuti mastandards avo ebasa ravo angasimudzirwe sei. Anobvumirwa kuita murairidzi ndiani, munhu anomiswa kuita murairidzi anenge aita sei, ndezvipi zvakanaka zvinotarisirwa kuti zvinge zvichiitwa nemurairidzi, ibasa rinenge richiitwa necouncil iyoyo.
Saka imi munorionawo sei bhiriri?
Tinoona kuti pataita basa iri kune vamwe kunyanya vaibva kuhurumende vaida kushandisa Teacher Professional Council iyi kuti ive vehicle yekuwedzerera kudzvanyirira vashandi, zvinova zvinhu zvatairamba tichiresista. Uye taiona ruoko rwehurumende vachida kutoapoenda ivo council, zvinova zvatairamba kuti council iyi varairidzi inofanira kuumbwa nevarairidzi. Saka pari zvinotamirira kuona bill rekupedzisira richazenge richiiswa kuparliament kuti rinoratidza here zvataichemera nezvatakakutaura kana kuti rachinjwa.
Titarisewo kutambirika kwaro kana kusatambirwa kwaro nevarairidzi.
Isu hatizotambire Teacher Professional Council inodzvanyirira varairidzi. Teacher Professional Council inofanira kusumudzira profession yeteaching asi ichinge ichiitwa nevarairidzi vachichengetedzana pache zvavo sevarairidzi.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUS, vaObert Masaraure, vange vari parunhare muHarare. Kurambira kwakaita mvura mudenga mwaka wapera kwave kupa kuti vamwe varimi vakumbire mabhanga nehurumende kuti vavakanganwire zvikwereti zvavainazvo, vachityira kuti zvikasabviswa vanogona kutadza kubuda mumadhaka mavari. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vainge vakapiwa zvikwereti zvefotireza nembeu kuburikidza nemabhanga akaita seCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ, Agricultural Bank kana kuti AgriBank neNMB Bank. Kuti varimi ava vakwanise kupiwa zvimwe zvikwereti mwaka uno, vanofanirwa kunge vabhadhara zvikwereti zvavo zvose. Asi mumwe murimi wekumakonde vaBeni Zvorwadza vanoti mwaka wapera hapana chavakakohwa nekuda kwezuva rakapisa zvirimwa.
Gore rakapera kwakatsva hapana chatakawana zvekuti kubhadhara zvikwereti chekubhengi, hapana kwainombobva mari yacho, zvinhu zvazvakaoma.
Vazvorwadza vanoti ivo nevamwe vavo vakatonopira nyaya yavo kugurukota rezvedunhu reMashonaland West, amai Marian Chombo.
Iye zvino takatoenda kwaresident minister kuti vapindire nyaya iyi kuti gore rino rikawanawo mbeu.
Mumwe murimi wekumacheke mudunhu reMashonaland East, vaKingston Zigauke, vanoti vakaedza kuenda kubhanga reCBZ kuti vapiwe zvikwanisiro zvekurimisa mwaka uno, asi vakanzi vanofanirwa kutanga vabhadhara chikwereti chavo chose chemadhora ekuAmerica zviuru zviviri nemazana maviri kana kuti US$2,200. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU, vaPaul Zakaria, vanoti nekuda kwekusanaya kwemvura zvinonetsa kuti varimi vabhadhare zvikwereti.
Varimi vane chichemo chinonzwisisika chaizvo, ndiani asingazvizivi kuti mvura haina kunaya gore mwaka wakapera? Ndiani asingazvizivi kuti varimi havana kuita gohwo ravakanga vakatarisira? Tese tinotozviziva nemafigures ataitarisira kuti yield ichabuda yakadai kana mvura yanaya zvakanaka, hatina kuwana izvozvo.
VaZakaria vanoti kupedza dambudziko iri, varimi nemabhanga vanofanira wakuwirirana kuti vavandudze chibvumirano chechikwereti.
Kuti vanhu vachigara pasi vopikurirana kuti toita sei tifambe zvakanaka, tisavhara mabhizinesi evarimi nekuda kwokungoti tiringoti bhadhara chikwereti, tichaziona kuti munhu wacho haatorina mari yacho yekubhadhara chikwereti ichocho. Kune inonziwo restructuring of debt, tinoita restructure zvikwereti izvozvo.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwepgt, vanoti panofanirwa kutsvaga dzimwe nzira dzekuti kunyange mvura ikasanaya varimi vanokwanisa kuwana chouviri.
Zvakakosha kuti vanokweretesa vagadzirise nyaya yemadiridziro kuti varimi vakohwe zvakafanira, nokuti kukwereta pasina tarisiro yekukohwa zvinoita kuti varimi varambe vaine chikwereti chinozonetsa kubhadhara pamusana pemainterest rates anoramba achikwira gore roga roga.
Amai Shombo vanoti vachakwidza nyaya yezvikwereti kudare remakurukota.
So there is negotiations are being done by banks to that to finance farmers who also suffered. And as that was to share some farmers but they last season. But the man has had to buy credit from previous seasons. So definitely the relief is coming as far as that is concerned.
Asi gurukota rezvekurima vaNCS Masuka vanoti nyaya dzezvikwereti munyaya dzekurima dzakasiyirwa kumabhangi. Pakurimwa kwegorosi semuenzaniso, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Mwuye vanoti hurumende yaizoshanda sechibatiso kana varimi vatadza kubhadhara zvikwereti. Mutauri webhanga reCBZ Muzvari Matilda Nyati vanoti pari zvino havana huwandu hwevarimi vakundikana kubhadhara zvikwereti sezvo vari kudorongodza zviri kubva kumabhanga mumatunhu mana enyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mutlanganya uye weStudio 7.
Ndiina kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Esther Marwa vanova ivo chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa chinoita izvo zvemitambo uye vane page ravo paFacebook rinonzi Fani Madumbe page apo vanoita zvemitambo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsanangurire kuti makatanga sei zvemitambo izvi?
Chakaita kuti ndifunge kuita peji rangu rinonzi Fani Madumbe peji, kukura tichiita zvimadhirama ezi efemili mumusha namainini vangu kunyanya nevanunina vangu. Unfortunately mainini vangu vandinoramba ndichitaura nezvavo vakashaya, asi munhu aifarira kuita zvinhu zviri fani zvekungofadza vanhu nguva dzose. Saka nguva ichifamba tiriko kumusha tisina kana chinonzi foni, takazosvikawo panguva yekusimuka toenda kunoshanda mudzimba kwaana Mutare nekwaana Harare. Ndopataizoona zviopportunitiwo zvokutiwo wanzi ine wawo wakwanisa kuonawo TV. Ndipo pataiona vana Mukadota, vana Mutirofanza nedavana Madumbe navana Gringo navana Mbudzi Yadzura taivaona mukana kekuona TV. Remember takaenda kuoko kwana Harare kwacho kuita chibasa chemumba, kudzidza unenge usina chaunokwanisa kuita ndechibasa chemumba. Saka hauzi munhu wokuti unoramba uchingowana zvana TV nguva dzose, taingoonawo once in a while. Tobva taona kuti zvaanenge munhu wakaitawo senyu vari kutofadza vanhu through acting pamaTV apa. Zvobva zvaperawo zvakadaro tichindoona.
Pari zvino muri kuwanikwa muchiita mitambo yenyu iyi muri kupi? Muchiri pabasa here?
Iko zvinezvi handichisiri pabasa, ndave kugara ndega. Basa rangu rakapera, takazenge takushanda takawanda pabasa. Saka one of munhu wandaishanda naye akasvitsa nyaya dzangu dzepasocial media kune varungu. Saka varungu vakanzwa kushushikana, ndofunga vakafunga kuti pamwe ndinowana mari yakawanda kupfuura yepei. Nyambisirwa hakuna. Ndakauya pasocial media nekuda kwekuda kushowa talendi yangu yekuva fani, ndosaka ndakauya. Asi mari chaizvo kuti isu tinoti tinowana mari inoshamisira hapana. Asi varungu vanofunga kuti munhu uyu zvaaita zvesocial media munhu waakuzikanwa, akaudzwa kunzi peji rake ratokura vakaona ritori ne 100 and something followers vakatya kuti one day tinogona kuzongobirwa pano saka ndopakabuda zita ipo pakushanda mumba ndipo pakabuda zita rekuti madhumbe saka ndakangokura ndiri munhu anofarira zvekubika saka izini papeji rangu rafani madhumbe sezvo ndiri munhu ari kudawo kukura ndinongoita zvese zvandinofarira papeji one iroro
vanenge vachida kukuonai vanokuwana ipapi
so vanoda kundiwana vanouya papeji rangu rinonzi fani madhumbe peji uyezve ndinokumbirawo vasati vafollowa kuti vandifollowo vanditsigirewo papeji rangu rinonzi fani madhumbe peji
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvemasaramusi anonzi ari kuitika mune zvimwe zvikoro zvemunyika zvatisiri kutaura hedu nemazita uko kunonzi kuri kudonha matombo anopisa moto isingazivika nekuti yaveswa nani ichinzi iri kungopisa zvivakwa nembatya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyoro anoona nezvedzidzo musangano reZinata sekuru Prince Mutandi Sibanda. Sekuru Sibanda mungatanga nekutsanangura here kuti zvii zvinenge zvichiitika munyaya dzese dziri kutaurwa dzatiri kunzwa dziri kuitika idzi dzimwe dzinoitika mumisha dzimwe dzinoitika muzvikoro imomo.
Eva Jongwe Kandemiri tine chivanhu tine tsika dzedu dzatinadzo. Zviri kuitika pachikoro ichi usherekete rudi ruri kuitika Tingati izvi matare anodiwa nechivanhu kwete chipostori nekuti tsika dzedu dzechivanhu isusu tichitarisira kuti ai uyu mweya wechino ndingo ichobuda uchikanganisa vana zvaari kuita
chii chingadai chiri kukonzera zviri kuitika izvi sekuri Sibanda tichiona kuti zvinhu zviri kuitika muzvikoro zvakawanda munzvimbo dzakasiyana siyana
kune zvatoti zvivanda kana zvitoma zvanetsa zvashungudza vana pachikoro ipapa mweya yetsvina iri kukanganisa vana kana takatarisa ndiri kutaura zvako takamirira Zinata ndichipenengura panhu padiki pandodi pandokwanisa mweya unobva kumadzinza ikasi tichiona variko vamwewa futi vane ushereketi
asi zvingakwanisa kugadzirisika here izvi sekuru Sibanda tichiona kuti zvikoro zvaakuvhurwa vana vakwanisa kudzokera kuzvikoro misha yavo yakachena
zvinhu zvinogadzirisika tsika dzedu dzechivanhu hadzitsvagwe mashoko emhepo zvoda kuti iyo midzimi iyoyo imhepo ka inoteerera zvamuri kuita saka ndakumbira madzitateguru vasinungure zvinhu zvifambe zvakanaka
manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori wesangano reZinata sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
Tenda Jonga musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Vakawanda muchikamu chezvemitambo vanoti mitambo yemumigwagwa kana kuti street theatre inofanirwa kuramba ichishandiswa senzira yekupa ruzivo rwakakosha kune veruzhinji pamwe nekuvatandadza. Zvinogona kudzidziswa vanhu zvinosanganisira kukurudzira vanhu kuti vasashandise zvinodhaka, kodzero dzevanhu, mirizhonga yemudzimba pamwe nekushanduka kwemamiriro ekunze. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi zvemitambo vachitungamira sangano reChildren's Performing Arts Workshop kana kuti chipao vaVictor Peturo vaudza Studio 7 kuti mando yemutambo uyu inobatsira zvikuru munyaya dzemagariro evanhu.
Mitambo yepame inoitwa mumugwagwa inotibatsira zvikuru sei kuti tisangane nevatinenge tichida kuudza. Mimigwagwa nenharaunda dzatinogara ndimo munogara vanhu.
Vawedzera vachiti inobatsira mukutandadza veruzhinji panguva ino yekusamira zvakanaka kweupfumi.
Dzimwe nguva patinoisa mitambo yedu kudzimba dzemitambo atinoti matheater house aya, vashoma vanouya zvikuru senye kubhadhara nezvimwe zvakadaro.
Mutambi ane mukurumbira pamitambo yepamigwagwa Sechmo Takavada anozikanwa nerekuti Matsotsi achishanda nesangano reMashona Arts kuchitungwiza anoti iri ndiro basa rake raanorarama naro.
Mukuita street theater mimi ndoma tukuzowanawo mimwe mukane kuti vamwe vada kuitirwa mabasa makambani vada kuitirwawo maworkplace performance, maNGO vadaitirwa madrama vachitipo mathemes akafanana na drug and substance abuse, vana circumcision, vana early child marriage tivaitira mabasa iwayo. Saka ndikutaura chokwadi hazviri kutiraramisa.
Mumwe mutambi wechidiki Gamuchirai Mukwakwami anoti akakwanisa kubudirira uye akawana cheuviri kuburikidza nemitambo yepamugwagwa iyi.
Izvinonda kubudo pachivhitivhiti ma projects akasiyana siyana, ma series akasiyana siyana anosanganisira Chipo the Gift. Ndakagonawo kuachieva ma goals angu nokuti ndakagonawo kudzidzisawo vana.
Vanoshanda nesangano reprecious children's arts organization kana kuti PICA Muzvare Rashiwe Chipurunyenye vanoti mitambo yepamigwagwa iyi inoda kutsigirwa sezvo ichisanganisa vanhu vakasiyana siyana kunzvimbo dzavagere.
Izvo zvinova ive mhando yetheatre iri inclusive sezvo ichikwanisa kubata chero vanhu vasingaite nezvetheatre.
Asi murungi wemabasa musangano reCulture Fusion vaFrancis Nyakuwa vaudza Studio 7 kuti kunyange mitambo yepamigwagwa ine mutsindo, vatambi vakawanda vanokundikana kuiita sezvo zvichivadhurira kana vasina rubatsiro.
Nekuti kazhinji kacho ndiyo nzira inonyanya kushandiswa nemakamba kana kuti vaya vatinoti civil society organizations. Pavanoya munzvimbo dzakasiyana siyana mumanharaunda mumadunhu vashiya vachidzidzisa vanhu.
Vachitaura neStudio 7, mushandi mukuru muofisi inoona nezvemitambo tsika nemagariro mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Manda vanoti hurumende yakazvipira kutsigira vanoita zvemitambo.
Tinoedza kuumbiridza mitemo yekuti mukuitwa kwebasa remitambo tsika nemagariro kunge kuine chiremerera, kunge kuchioneka kuti kunopa pundutso kuvanhu, kuoneke kuti ibasa rekuti munhu anokwanisa kuti ndiri mubhizimusi rekuweza, ndiri mubhizimusi remasports, ndiri mubhizimusi rebhora.
Mitambo yepamigwagwa inonyanya kushandiswa pakushambadzira zvigadzirwa zvemakambani, zvirongwa zvemasangano anoshanda akazvimirira ega, kunyange zvirongwa zvehurumende. Mhando iyi inosiyana nemitambo inoitirwa panzvimbo yemitambo imwe chete. Vatambi vakaita saFred Manjalima anozikanwa nerekuti Kapfupi, pamwe naDavid Mbaiwa anozikanwa nerekuti Sabu Kvarazipi, ndevamwe vatambi vane mukurumbira munyika nemutambo yepamigwagwa iyi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mari yeZig yoramba ichishaya simba, zvopa kuti hurumende itsvage matanho ekuidzikamisa. Vamwe varimi vokumbira mabhanga kuti vakanganirwe zvikwereti sezvo pasina chavakakohwa. Hurumende inoti yapedza kuzeya bhiri idzva rakanangana nekwarinoti kudzorera chiremera kuvarairidzi kana kuti Teaching Professional Council Bill. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Azininga, ndiri muWashington, D.C.